takangoerekana kana ndaona varume vakasika padiri vakamhanyira kumukata vakawanda ndokubva vandipinza mukati muyadhi yepate ndopa zanupiefu ndokubva vati iwewe ndiwe uri kumobhiliza vanhu vari agenesi kasukuere munomubva vayo uye ndiwe uri agenesi provincial structures emove saka vakatanga kundirova vachindirova nemboma dzakasiyana-siyana ndokubva kuti vandibaya nebanga vakandibaya mumusoro ndobva ndaenda kumapurisa ndikanosvika ndikavhura ripoti yangu takangozonzwa kuti vanhu vacho vamwe vacho vevakandirova vakazorohwawo zvisingaiti namaovheti namayuti vanga vatamwa vachiti charumbira arohwoigwei pano ndozvozvakaita nezuro
pane vamakaziya here pavanhu vakakurova yavo
kune anonzi Hardlight Njovu ndeimwe zvayo mbavha irimo inoshandisiwa nanakasukuere nevanhu vave vavo vanonzi buto gasi ndo vavanenge vachitandisa matagi okuro vanhu manje manje anga achitori ukami nemhosva dzekiti nepinyu akatomboenda futi ukami nemhosva yerep panga pana maqawe sivanda panga pana buto lezengwenyi ngwenya memba yecentral committee but iri jenha yanakasikuwere theni panga pana tatipuriro munhu akandibaya nebanga anoitwa Cosmas Muve dhiraivha wamp anonzi Malava saka uyu anoshanda nanakasikuwere e akauya nebanga akariisa mukati akaisa mubra waisa mubra ndo akazoti vachindirova ndobva akazobvisa banga akapa Cosmas achitamupesemuurayei saka vadaro vahovhesi vese vaizviona vakabva vazopandukira naye ana wacho akazorohwa zvisingaiti mulala wacho uyu vamahovhesi vekunoyo vekusanga vari rimwe vakarohwa nacosmas nuve wacho vakamborohwawo navanhu vakarohwa navanhu zvisingaiti.